Manera kana muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 13/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network roshora nyaya yekuda kuwandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika atonge kusvika madhongi amera nyanga. Zvikoro zvovhurwa mangwana vabereki vachichema-chema nekudhura kwezvinhu. Vanachiremba voyambira vanhu kuti vangwarire magomarara anokonzerwa nekunwa doro. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kushushikana zvakanyanya nekurudziro yekuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa muna 2028 dzendeswe mberi kuna 2030 kuitira kupa mukana kumutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa kuti vapedze zvirongwa zvavanonzi vakatanga. Nengo dzeparamende dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change chinotungamirwa navasengezo chavangu nezuro dzakashanyira purazi ravamunangagwa reprecab riri kukwekwe dzakabatana nenhengo dzeparamende dzeZANU PF muchiitiko chinoonekwa nevamwe sekusimbisa kurudziro yekuti sarudzo dziendeswe mberi kuna 2030. Rimwe bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora riri kushoropodzawo zvakare rwendo rwenhengo dzeparamende dzeCCC kupurazira vamunangagwa richiite zviri pachena kuti CCC yatsigira kurudziro yekuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Nhengo dzeparamende dzeCCC dzinoda kusvika kumakumi maviri kubva kunhengo zana nemakumi maviri dzeparamende neSenate dzinonzi ndidzo dzakashanyira purazira vamunangagwa nezuro. Asi nhengo dzinonzi dziri pasi pezvimwe zvikwata zveCCC zvinotungamirwa navaJameson Timba navaWalshman Ncube dzinonzi hadzina kuenda kupurazi iri sezvo zvikwata izvi zvisiri kutsigira urongwa hwe2030 agenda uhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veZesi nevaAndrew Makoni kuti tinzwe zvavari kupokana nazvo.
Chatinoya kunyuta nacho ndechekuti bumbiro remutemo rakagadzirwa nyika kwete munhu. Saka kana vanomirira vanhu muparliament vakuda kuchinja constitution yakangonangana nemutungamiri wenyika, chinhu chinokanganisa zvikuru udzamo kana kumira kwakaita constitution yedu. Constitution yedu yange yari constitution yakanaka chaizvo yakabva muvanhu, yekuti tinofanira kunge tichidzoka muvanhu kana pane zvatinenge tichida kuti tiite zvinokwanisa kuti zvichinje. Zvino maonero edu ndeyekuti sarudzo dzedu dzakatsatsuka dzinoitevedzera zvekutaurwa mubumiriro remutemo wenyika. Saka temu yemutungamiri wenyika vaina samunangagwa iri kupera muna 2028 kuna kuti panofanira kunge pachiitwa sarudzo muna 2028.
Tiri kuonawo kuti kune vamwe vemapoka anopikisa vanonzi vari kukurudzirawo 2030. Ishoko ripi ramungavapawo?
Shoko ratingapa vanopikisa vanonzi vari kutsigira urongwa uhwo nderekuti ngavave vanhu vanodzokera kumashure kuti vafunge kuti constitution iyoyo kuti izovapo chii chakanga chiripo. Takanga tisina anonzi ma10 minutes. Zvavava kuita izvi zvaakukonzera kuti tidzike futi ma10 minutes tidzokere kulandesa House Constitution. Zvino ndezvatakava tivaende kunoita muparliament here izvozvo. Handizive kuti maopposition members chaivo here kana kuti vavamwe vanoziti vari kuopposition hativatiri kuopposition. Saka kurudziro yedu ndine kuti ngavachengetedze bumbiro remutemo nezvatakava tivaende kunoita muparliament.
Zvii zvingasiyiwawo nemucherechedzo iwoyu tichitarisawo mudunhu reSadic?
Pozishoni yatinayo iyoyo senyika kuti mutungamiri wedu ndiye mukuru weSadic ipozishoni yakasimba inotarisirwawo kuti vacho vari kutungamira SADC vanotivi mune zvikuitika munyika mavo zvino kana zvakaonekwa tine sadhaki yetu kuti isu semachairman etadhaki sekutaura kwazvinoita titaa kutenda pamberi kutyora bumbiro redu ko avo vatiri kutungamira vacho musadhaki region munomu vanozoitawo sei.
Kune vana vezimbabwe vari kupokana nechirongwa ichi, matanho apa angatorwa nevana vezimbabwe
vanopikisana nedanho iri vanogurura vangatore kuramba vachiti no kusandirwa kweconstitution yedu, vachiramba vachikurudzira mutungamiriri wenyika kuti varamba vakasimba pashoko ravo rokuti havasi kuzogara pachigaro beyond 2028. Ngatichengetedzei bumbiro remitemo yedu. Constitution yezimbabwe haina kuitirwa this generation, yakaitirwa the future generation.
Vanga vari sachigaro vezesi nevaendru makoni vari parunhare muHarare nestudio 7. Sachigaro veJudicial Services Commission, Chief Justice Luke Malaba, vanoti zvakakosha kuti matare emunyika ashande mukusimudzira kutevedzerwa kwebumbiro remutemo wenyika uye kuti veruzhinji munyika vave nechivimbo mumatare. Mutori wedu wenhaukudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo kwematare kwegore rino muvulawayo, Chief Justice Malaba vati vafara nekuti akandeke kutanga chiitiko ichi chichiitirwa kunze kweguta reHarare. Vakati izvi zvinoenderana nedonzvo rehurumende rekuendesa masimba kumatunhu. VaMalaba vatora nguva yakareba vachitaura nezvekukosha kwakaita kuti veruzhinji vave neruvimbo mumatare uye kuti matare aite zvose zvinosimudzira kutevedzerwa kwebumbiro remutemo yenyika, vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa muutongi hwejekerere.
Whatever the courts do and whatever decisions the courts make,
chose chinoitwa nematare uye mutongo kana matanho anotorwa nematare pakutongwa kwenyaya chinofanirwa kuve nerutsigiro rweveruzhinji.
VaMalaba vati zvakakosha kuti mapazi ose ane chekuita nezvemitemo nekutongwa kwemhosva ashande pamwe chete.
A judge or a magistrate would not sit.
Judge kana magistrate haakwanisi kugara pasi achitonga nyaya kana mapurisa asina kusunga munhu anenge amhanharirwa kunzi apara mhosva vomuunza kudare. Dare haringakwanisi kuve muchuchusi kana pasina munhu anenge amiswa pamberi paro.
Vati pane zvakawanda zvaitwa neJudicial Services Commission zvinobatsira veruzhinji, kusanganisira kuvakwa kwematare pamusoro pamwe nemamagistrate kune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika kusanganisira Masvingo, Mutare, Chiredzi, Gwanda netriangle. Vatiwo kushandiswa kwechirongwa cheIntegrated Electronic Case Management System mumatare pamusoro kuri kufamba zvakanaka uye JSC yave kuzosvitsa chirongwa ichi kumatare amagistrate kutanga mwedzi uno. VaMalaba vatiwo vanofara kuti mugore rapfuura hapana mutongi wedare akawanikwa achityora mutemo, vachiti JSC inoramba ichisimbisa kurwisana neuori. Vatizve madzisha ane basa rakakosha rekubatsira mukutongwa kwemhosva, vakati JSC ine urongwa hwekushanda nedare remadzishe kuti vadzidziswe zvinotarisirwa kwavari pasi pebumbiro remutemo wenyika.
With due respect for their dignity, they must never be insulted by the presiding person.
Avo vanoshandisa matare emadzishe vanofanirwa kubatwa nerumekedzo rwemunhu wavo. Havafanirwe kuzvidzwa kana kunyombwa nevatongi vematare aya.
Vachipa maonero avo kustudio 7, Rimwe Gweta, Vatanaka Muganyi, vati mashoko avaMalaba akakosha zvikuru nekuti anoyeuchidza vatongi vematare kuti masimba ebasa ravo anobva kune veruzhinji.
Kana Chief Justice vachipa emphasis yekuti iri basa ravanhu, it also calls upon majudges anenge ane mamwe maonero kuti vazive kuti basa ratiri kuita iri basa renyika. Ndava chinhu chinobata ibumbiro remutemo wenyika ende ndochinhu chakakosha chinoda kutevedzera. Kana paine anything chingakwanisa kuitwa nemunhu akagara mudare kutevedzera mutemo wenyika, ende kana uchitevedzera mutemo wenyika hauna bato rawakatsigira, hauna munhu wawakamirira, asi wakamirira vanhu.
Munyori mukuru musangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vati kana vanhu vakashaya chivimbo mumatare vanogona kupedzisira voita mazvake mazvake.
Ndo hwaro hwemutemo yatinoti rule of law haingashandi kana vanhu vasina chivimbo nemabatirwo anenge achiitwa basa nejudiciary. Vanopedzisira votemana nematemo nekuti panenge pasisina chekubatsirikana nacho. Vanhu vechainonzi self-help, kuzvibatsira wabata pamongo wenyaya.
Mumwe mugari wemubulawayo vamasha muzamindo vaudza Studio 7 kuti mashoko ava malava anouya panguva yakanaka sezvo vakawanda munyika vachiona sekuti vematare vanotonga vaine divi ravakarerekera vakatiwo izvazvifanirwe kugumira mukutaura chete.
Vamalava vanenge vavaona havo kuti confidence yemazimbabwezi yaderera zvikuru nokuti vanongoona makotsi fanike makotsi akaangirira musangano umwe chete. Zvino matauriro avo aiwa auya zvakanaka ende tinovatambira. Asi dambudziko redu guru muno munyika ndiro rekuti zvinhu zvakawanda zvinotaurwa nzira yakanaka zvikuru, asi pakuzonoitwa apapapo ndopanoi paende nyaya.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vanogara vachichema kuti matare anotarisa kuti vabuda mumbamani achiomesera zvakanyanya vanoonekwa sevasingatsigiri bato riri kutonga reZANU-PF. United Nations, Amnesty International, Human Rights Watch nemamwe agarawo achishora zvikuru mimwe mitongo inopiwa nematare emunyika. Akandike kutanga kuvhurwa kwematare enyika zviri pamutemo kuchiitirwa mubulawayo. Dingindira regore rino rinoti building public confidence in the judiciary through multi-stakeholder participation. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Vabereki vakawanda vari kuita chipatapata chekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro mangwana vachichema-chema nekudhura kwezvinhu, ukuwo vamwe vachigunungona nenyaya yeurongwa hutsva hwekudzidza hweHeritage Based Education Curriculum 5.0 iya vanoti ichakanganisa vana vavo kuzvikoro zvaishandisa urongwa hwainzi Continuous Assessment Learning Activities kana kuti CALAS. Vadzidzi vekuzvikoro zvekumabhodhing vaenda nhasi. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Amai Olivia Gore Mucheche vati rimwe dambudziko ravari kusangana naro kushaya mari vakati vakatoita zvekusungirira yavaiva nayo pamazororo adarika.
Takatoenda kumusha tikangonouraya mbudzi tikadya zvekuti tiri mafaro, takaona tikaita mafaro vana vachida kudzokera kuchikoro hapana chinobuda. Saka takatorega kufara tikangorimita tikadya semazivese.
Mumwe wevabereki vange vari muguta reHarare nhasi vachiendesa vana vavo kuchikoro, amai Zvikomborero Chandigere, vati Heritage Based Education Curriculum ichakanganisa vana.
Vana vedu each and every time panointroduce new curriculum kuchikoro vana vedu ndo vanoafekiswa nayo. Pekutanga pakachinjwa futi ndo vakatanga nekala ezvinezvi ndo vari kutanga futi ama O level ndo vari kupinda futi mune heritage yatisikuzova tichavabata kana kuti zvichamira sei.
Mutungamiriri wesangano revadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS vaObert Masaraure vashorawo Heritage Based Education Curriculum.
Heritage Based Curriculum inzira yasarudzwa nehurumende yekutora chitepo School of Ideology vachiizadza muzvikoro. Panguva iyi kuti nyika dziri kurwa mhanyisana nenyaya artificial intelligence kutsvaga zivo repamusoro-soro vachitsvaga kuti todii tichishandisa zvinhu zvemanje-manje. Zimbabwe inoramba ichidzokera pakudzidzisa vana zvinhu zvisingavandudze njere dzavo zvinoita kuti vave zvidhori mumaoko evanhu vavanotonga.
Asi izvi zvarambwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepasi amai Angelini Gata.
Heritage Based Curriculum yakakosha zvakanyanyisa pakuti it is fostering innovation kuvana vedu so that we create vana vane maskills. Maskills atinozoshandisa muupenyu so that they can create the environment and the country that they want.
Zvichakadaro gurukota rezvedzidzo yepamusoro vatorerai moyo nhasi vazivisa kuti vadzidzisi vanobvumidzwa kudzidzisa vana nenguva dzavo asi vachiita izvi vasingashandisi nzvimbo dzezvikoro. Mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takabafira Zhou vati izvi hazvina nematuro ose. Izvi zvatsinhirwa nemumwe mudzidzisi vaRonald Hondongwa.
Zvinoreva kuti kana vabvumira kuti vadzidzisi vaite maextra lessons out of school premises, for the teachers tinogona kuti it's okay. But if we have to look at the future of Zimbabwe iri muvana, of which vana vatiri kuti vari kubva mumhuri dzakasiyana, vane mawandiro akasiyana, you will find kuti vamwe vana vane potential yekuti vaite zvakanaka vachakundikana.
Mumwe mubereki wemuHarare, amai Runesumaonza, vatiwo danho rehurumende richapa kuti vana vevarombo vasaririre kumashure.
And isusu vacho hatisi kutambira mari dzinotombobatika. Our economy is very hard. Toba tanzi chite zwe ma extra lesson. Pamwe ndine vana 3 kana 4. How am I going to pay for them ma extra lessons acho? Saka isusu savabereki tine kunyuta kwakanyanya stereka. Hatiziwe government kuti yanga ishikwanisa here kumbotanga yati consult wo isusu vabereki.
Heritage based education curriculum iyo ichatanga gore rino ichange ichibata kudzidziswa kwemhando dzinosvika nanhatu dzinoti mitauro yemunyika, mutauro wechingezi, science and technology, mathematics, social sciences and physical education uye maarts. Kunyange zvikoro zviri kuvhura mangwana, vamwe vadzidzisi vari kutiwo nyaya yemihoro yavo inofanira kutarisiswa uye kuti iwedzerwe kuitira kuti vashandewo nesimba. Arutuzi yakati vamwe vadzidzisi vanotogona kutadza kuenda kubasa, asi hurumende inoti zvinhu zvose zviri mugwara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona, WhatsApp channel yedu, uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yekuenda nayo paVOA Shona WhatsApp channel. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanodzimura moto uri kubvira kuchamhembe kwedunhu reCalifornia muAmerica nhasi vari kuenderera mberi nekurwisana nekudzima moto uri kungobvira muLos Angeles. Panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti mhepo yakasimba iri kuuya uye inogona kusimudza zvakare moto uyu. National Weather Service yayambira kuti mhepo iyi iri kutariswa kubva nemuvhuro kusvika nechitatu mangwanani uye iri kutariswa kunge yakasimba zvekusvika kumakiromita makumi masere paawa ichimbosimuka zvekusvika pamakiromita zana negumi paawa. Mumwe mukuru wehurumende azivisa nhasi kuti varimi vangangosvika kumakumi mana vaurayiwa mukurwiswa kwaitwa nechikwata chevechiIslamic kumaodzanyemba kwedunhu reBono muNigeria. Kurwiswa uku kunofungidzirwa kuti kwaitwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram nechimwe chikwata chakapatsanuka chinodyidzana neIslamic State muBono. Munyaya dzezveutano, chiremba mukuru wehurumende yeAmerica kana kuti USA John General Dr. Vivek Math vakaburitsa gwaro rinoratidza kuti doro riri kukonzera magomarara anosvika kumanomwe uye vari kukurudzira kuti pamabhotoro edoro panyorwe kuti rinogona kuva njodzi muupenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumwe chiremba Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe divi ravo.
Chirwere chegomarara chinokwanisa kukonzerwa nedoro. Kune zvirwere zvakaita sana liver cancer, vana gastric cancer, goita zvirwere zvemathroat zvatagara tichiziva kuti zvinokonzerwa nealcohol kana pane linkage nealcohol. Zviri kutaurwa naSurgeon General wemuno muAmerica ndezvekuti kune mamwe macancer anotodarika maviri matatu atagara tichiziva anokonzerwa nedoro. Saka Surgeon General ari kukurudzira kuti veruzhinji vazive, nokuti vanhu vakaziva kuti zvinokwanisa kukonzeresa gomarara sezvinhu zvakaita sefodya kukonzera lung cancer, vanotora maprecautions kuti vasanyanya kungomwa doro vasingatarise zvinokwanisa kukonzera maproblem.
Ko, chii chiri kupa kuti rumwe ruzivo rwakadai rwematambudziko anokonzerwa nekunwa doro zvibude iko zvino?
Chiri kukonzeresa izvi kutarisa manhamba. sezvatinoziva iye zvine zvine technology dzavako, pane anonzi retrospective studies ekuti vanhu vanodzokera kumashure kuti vanhu vaya vakafa gore rapera negore rapera vazhinji vacho vakafa nei. Nematechnologies avako mazuva ano, artificial intelligence nezvimwe zvakadaro, zvavakwanisa kuita kuti vaya vanoita zveutano vatarise sezviri kutariswa naSurgeon General muno muAmerica nemamwe machiremba kana maresearchers. Saka vari kuona ivo kuti manumbers inga vanhu vanonwa doro vanoita gomarara zvakawanda kudarika vanhu vasinganwe doro.
Asi zviri kuratidzawo kuti vakawanda havana ruzivo nekuti pane matambudziko akadai. Chii chingaitwe kuti vanhu vange vachinyatsoziviswa zvakakwana nematambudziko anokonzerwa nekunwa doro?
Tinokwanisa kuitwa nduva yaya tinoti mapublic health campaign ekukurudzira kuraise awareness kana kuti vanhu vave neruzivo. Saka chimwe chinoitwa ndechekuti maauthorities aite malabel sezviri kukurudzirwa kuno kuAmerica kuti doro rega rega rinofanira kunge rine label yokuti doro rinokwanisa kukonzeresa gomarara. Poita zvekuti vana chiremba nana mukoti nevamwe vanoita zveutano vanofanira kunge vachidzidzisa vanhu. Sezvatinodzidzisa munhu wese anoputa fodya, tinomuti inokwanisa kukonzeresa gomarara remuchifuva. Saka vanenge vakuita the same when it comes kualcohol kana kuti kudoro, nokuti vanhu vanga vachingomwa sekumwa kwavanoita mvura.
Nyanzvi yezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kunorth Carolina muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dare repamusoro reSenate remuAmerica riri kutarisirwa kuvhunzurudza makurukota akasarudzwa nevachange vachigadzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump. Mamwe makurukota akadomwa anosanganisira vaPete Hegseth, avo vari kutarisirwa kuti vave munyori mukuru webazi remauto, amai Pam Bond, avo vari kutarisirwa kuti vave muchuchisi mukuru wenyika, navaMarco Rubio, avo vari kutarisirwa kuti vave gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Rino ndiro svondo rekupedzisira rava Joe Biden vachitungamira nyika, sezvo vaTrump vari kutarisirwa kugadzwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemuongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
MaSenate hearings emakurukota ari kuuyaya, mamwe acho anenge angomafomality nokuti tinoziva kuti vedefense vaPete Hegseth vanga vambowana inenge gomo ranga richitiri in his way kuti vave confirmed, asi pari zvino vanenge vaconvinsa masenator akakwana kuti vaconfirmwe. Saka vazhinji vavo vanenge vachaconfirmwa nokuti tinoona kuti vaMatt Gaetz vakabuditswa nevamwe vaye vanga vachifanira kuita border czar vakawithdrawa his name nokuti vanga vachiti havana experience.
Tombotarisa nyaya yekuchengetedzwa panguva iyo tiri kuona kuti pachange paine mutambidzanwa wemasimba, munoona zvakamira sei pari zvino?
Kutambidzana wemasimba ndo zvagara zviri zvakatarwa nevaBiden nokuti tinoziva kuti January 6, 2020 kwakaita mhirishonga, asi tinoziva Biden has been in Senate for over 50 years. Saka ivo vane experience yekuti nyika inotongwa nerunyararo uye masimba anotambidzana nerunyararo.
Tombotarisa zvinofanira kunge zviri kuitwa iro vhiki rino, munoona pari kuitwe chii? Pakamirirwa ipo kuti pave nemutungamiri mutsva nemusi wemuvhuro unouya.
Kazhinji vhiki rino iri kunenge kuchigadzirirwa security situation yeinauguration nekugadzirira kuti kupemberera kwemutungamiri mutsva ari kuuya. Saka ndo zviri kugadzirirwa vhiki rino zvakanyanya.
Pane zvingadzidzwa here nenyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica panguva ino?
Zvakawanda nokuti tinoziva kuti kazhinji zhinji vanhu vakadyiwa kusarudzo kunowanzoita mhirizhonga, asi kekupedzisira vanhu vese vanozouya pamwe chete nokuti nyika ndeyevanhu vese. Tikuona iko kuti vazhinji vemakambani mazhinji aisapota even maDemocrats ana Jeff Bezos ana Bill Gates vari kuungana vachipa vaTrump mari yeinauguration, zvichiratidza kuti kana sarudzo rapera kutaurirana zvakanaka mofambisa nyika yenyu pamberi.
avanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatim Muringai vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadii paStudio 7 apo. Hai, sutri nani, ndiri kuno kuMozambique. Izvi zvinotaurwa nekuti kune zvesadhiki sadhiki yekuti vamunangagwavo ekuMozambique. Izvozvo kutorotawo zvavo nekuti nyangwe nyika yavo vanotoitadza kuigadzirisa. Saka vanoda kuzouya kuMozambique vazogadzirisei. Isadhiki inotaura zvinhu zvinovaka, asi zvokuti vauye kumuno vazomosha muno muMozambique tichitambura. Handiti nyangwe ivo vanotoitaura kuti iyi nyika inogadziriswa nemuridzi wayo. Saka ivo vanoda kuzoitei munyika medu? Isu tachinoda, tinoda kuti tigadzirisirwe nyika yedu nevanhu vari muno. Zvavamunangagwa, aiwa kwete kwete, taramba ipapo. Ndatenda paStudio 7 ndiri kuMozambique kuno kumaChazi.
Jongo akandomire nokumorosa nemweya waMwari. Makadi mose basa munobata. Tinotenda Mwari. Plus futi ashabanga vanotenda kutaura kuti hai amunangagwa doti vavanini varamba vari pachigaro chii muzanopiefero vakatonyara kuno namwe unotaura kuno kufikise vantu ka ngabve haana allowed yokutaura kuzanopief kuti amunangagwa vanofanira kutoka kusvike 2030 for what? Please sane protex mukadzikona dzise dzakadaro mose vantu vanozvikona zveprotex tapota anashabanga.
Makadii mose paStudio 7 makadii mukoma Jonga kandimire nevamwe vose vamunoshanda navo. Indoita Conrad Stone Banks ndiri kumasvingo kwavatungwa. Ndiri kutaura pamusoro pewoyo ari kuti kwai munhu mutapa iyo ndiye chai chai aripo. Munhu mutapa mweri amoyo ndiri kuti munhu wenga adzidze history. Munhu mutapa wokutanga Nyatsimba Mutota mwana wachibata matotsi akanga asiri mweri amoyo. Chibata matotsi baba wanyatsimba Mutota munhu mutapa wokutanga vaiva vaira hongwe vatongi veGreat Zimbabwe. Ngadzidze history kana kuti ngadzidze nhoroondo yeZimbabwe. Mambo wokutanga mwiri amoyo ndichangamire dombo ndaiva mwiri amoyo ari muzukuru wevaira hongwe. Haakatorashika ari kukanganisa zita rinonzi munhu mutapa.
Hallo paStudio 7, paStudio 7 mukoma Jonga mukoma Blessing Soul. Ndoda kuti muplay audio yangu. Nyika ino inofanira kuti igadziriswe zvichemo zvedu zvisvike kuvatungamiriri. Tine nyaya yeZimurani Patrol iri kuitika kumabhodha vachirambidza zvinhu kupinda apa. Zvinhu zvaakudhura manjini zvese zvibva kusei zvaakudhura zvese zvinobva kuZambia zvaakuita se zvaakudhura kwate order bcause zviri kushupa kupinda pazvo nemumabhodha. Vari kuti vada kuzama kugadzira nyika vachida kucollecta inonzi tax akumana. Izvozvo hazvina kunaka izvo. Nyaya iyi yakaregererwa kudhara apa vanhu vanoona kuti vaguta manje kumora mari kumabhodha vaakutanzanzi nyika iri kurasikirwa nemari. Zvakatanga rini
paStudio 7 makadii? Inini ndiri mubereki ane mwana ari paMary Mount. Mwana adzingirwa 200 ndochikwereti chandinacho chetemi yakapera. Temi inoi ndabhadhara mari yese. Saka chikumbiro chandinacho kuti handizori toita sekumahedmasters ari kudzinga vana nekuoma kwakaita zvinhu muZimbabwe. Ndanga ndichiti mutibatiro vamasara uri vatibvunzirewo headmaster paMary Mount Mission kurushinga kuti todii vana havana chavanoziva vatsvage mari. Ngavataure nesu vabereki tinotsvaga mari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Vanoda kutumira mashoko, tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro. Vanoda kupinda muchirongwa ichi tumirai mashoko kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reZesni roshoropodza nyaya yekuda kuwandudzwa kwebumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika atonge kusvika madhonga ameranyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Taboka Ncube.
Soku isika kutisenda baku VOA Ndebele.